This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera Gumiguru 31, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri munhau dzedu dzanhasi.
Dzimwe nguva tinoti isu hanzi nyaya dzestrategy, tikada kuti titaure kuti zvingaitwa sarini, munongoziva maitiro ezanu PF echibhanditi echigandanga. Hatidi kuti tipinze mamembers oparamendi yedu munjodzi.
MDC inoti inoda kutanga chirongwa chekushandisa bumbiro remitemo uye paramende kuti vamugabe vamanikidzwe kuenda pamudyandigere.
Parizvino tiri pakati pekutenga gorosi riri kubva kuarenji. Tinotarisira kuti tingangowana matanzi anosvika 100,000. Rizhinji yacho yakarimwa pasi pechirongwa checontract farming.
Vanotenga gorosi votanga kutenga chirimwa ichi svondo rinouya paine tariro yekuti gohwo ratiwedzerei mwaka uno. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDCT rinoti richaronga urongwa hwekumanikidza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasiye basa nekuti vakwegura zvekutadza kutonga. MDC inoti ichaedza kuita izvi mudare reparamende. Bumbiro remitemo wenyika rinoti kana paine umbowo hwekuti mutungamiri wenyika achakwanise kutonga, dare reparamende rinokwanisa kuvhota kumumanikidza kuti asiye basa. MDC inoti vamugabe avo vanga vachishanyira kuIndia vakapotsa vadonha kaviri kuratidza kuti munhu akwegura uye asasakwanise kunge achitungamira nyika. Asi vezanu PF vanoti vamugabe vakasarudzwa nevanhu uye vanofanira kupedza temu yavo. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu.
Zvingangonesa ndezvekuti vakabira maelection aJuly 31, 2013. Saka kuda vamwe vezanu PF vari muchiri muparamendi vangangotya kuti vavhote paimpeachment process ichaitwa iyi. Asi tinoziva hedu kuti ZANU-PF yaondomoka, yaane mapazi akati wandei muparamende, vazhinji vacho ndokwamai mujuru, vashoma ndoo vari kugama vari kuzvipukutoo, vamwewo vashoma vari kuG40. Saka tikaita homework yedu zvakakwana seMDC, ndinoona sokuti hatinoiwana 2/3 majority tikabudirira panyaya dzeimpeachment. Nokuti takambozvitaura pokutanga pavakadonha zviya, pane pavakambodonha paairport paHarare vachibva kwavaibva, zvikanzi vangodonhavo nokuti kapeti yanga isina kurongedzwa zvakanaka. Zvino zvakaitika kuNew Delhi, vakada kudonha kaviri zvotaridza kuti vava mukweguru. Saka tikaisa zvose izvozvo paimpeachment process kuti zvanyanya, zvotaridza kuti mukuru uyu ari kutoramba achitaridza iye kuti hachakwanisi kuramba ari panyanga sapresident. Tinobudirira.
Saka zvingaitwe sarini izvi?
Dzimwe nguva tinoti isu hanzi nyaya dzestrategy, tikada kuti titaure kuti zvingaitwa sarini, munongoziva maitiro ezanu PF echibhanditi echigandanga. Hatidi kuti tipinze mamembers oparamendi yedu munjodzi. Asi ndoda kuti vateereri vazive kuti iyi muchirungu tinoti iwork in progress. Vachangoona zvichiitika manje manje uye zvichaitwa nemispidi inenge mheni chaiyo zvichanakidza.
Asi kaive zanu vanoti vamugabe vakasarudzwa nevanhu makore mashoma achangopfuura, ko vangagobviswa sei vanhu vachiti vanovada?
Isu tinoti constitution yeZimbabwe inoti chero vakasaridzwa hako, asi tozvati havana hedu zvekusarudzwa vakabira. Asi tinoti chero kunge kuri kuti vakasarudzwa nevanhu, kana vasvika ivo pakuti vava murwere, zvaakutaridza izvo kuti kudonha-donha kwavoita, musi uya vakaverenga speech isiriyo muparamende, zvose izvozvo zvongotaridza kuti mukuru uyu basa rokuti vacharamba vachiita president hazvichakwanisiki.
Mutauriri weMDCT vaOpet Gutu vari parunhare muHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara. Vanoti kutanga svondo rinouya vachange votenga gorosi kubva kuvarimi. Mukuzeya nyaya iyi, tabata vamusarara.
Parizvino tiri pakati pekutenga gorosi riri kubva kuvarimi. Tinotarisira kuti tingangowana matanzi anosvika 100,000. Zhinji yacho yakarimwa pasi pechirongwa checontract farming, zvichireva kuti isu semamillers takabatsira mafarmers kuvapa mainputs nemari kuti vakwanise kurima. Kwozouyawo vamwe vashoma vakakunge varimo yavo vega. Gwerino inoti one day nekuti varimi vaimborima barley inoshandiswa pakugadzirwa kwedoro vanga vakashaya national breweries kana kuti vagadziri vedoro vanga vasiri kubatsira varima vachitiwo vane bhali yakakwana. Saka gore rinoti kutarisira 100,000 unyanya kutanga kutengwa svondo rinoya. Svondo rinotanga tichibatsira varimi kuti vazive maquality kana unaku hwewiti yavo maringe nenyaya dzemoisture content nezvimwe zvakadaro. Saka tinodarisira kuti kubva svondo rinoya zvichienda mberi tinenge tichitengera varimi vegorosi. Tinodaira kuti tichakwanisa kutenga gorosi rese kunyange zvazvo GMB isiri kutenga.
Saka tichitarisa iyo nyaya yegorosi iri neera muri kuti rakakohwewa gore rino, nyika inozoda rimwe rakawanda sei rekutenga kunze?
Tinenge taangodo kuma 150,000 to 180,000 tons. Gorosi redu riri rega harikwanisi kugadzira chingwa. Sekuziva kwaunoita kuti nyika ino haina ivhu kana mamiriro ekunze anoita kuti tinyatsokurisa gorosi rakanaka chairo. Saka tinenge tichiti ratarima tinorisanganisa negorosi rinenge richibva kunze inonzi Kristi.
Sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vari parunare muHarare.
We love you. Saverio. Yeah. It's a precious. Now we shift you. My Isabel. Yeah. Ndafadza my sister. Ndafadza munhu wese masvita. Doro tandira pasi ndafadza vari pasi ndafadza kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shintoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada. Makaterera Studio 7. Waya waya. Muza
waya waya. Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndine kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nevamwe amai vekwachenda mbuya avo vachange vachititsanangurira kuti zvakamira sei zvinhu mudunhu ravo. Vari kuti ivo nzara yapfunya chisero mudunhu ravo iri uyezve vari kuedza pese pavanokwanisa kuti vakwanise ivo kuraramisa mhuri. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Munoitwa mayani uyezve muri kupi?
Ndivanzi Eva Gori kana kuti mai munemu. Ndiri kunyamukamani kwachenda mbuya. Kunyamukamani kwachenda mbuya.
Kwakamira sei kwachenda mbuya? Takatarisa panyaya yechikafu.
Iri panyaya yechikafu vanhu vaziya nenzara hakuna. Uye kana even kana vana vechikoro kuti uti uwane pekutenga nazvo chaisi chekutenga sipo chaiyo mari yacho haisi kuwanika. Hapana kana chiri kutombobatika kana chimwe chete. Vanhu vari kutambura vari kuona nhambo yekuti transport yachona kuti ukwire bhazi chairo unotengesa kana ukarima muriwo. Hatina kwekutengesera muriwo. Vana vezvikoro vakatogara pukudzimba vazhinji nenhau yekushaya mari dzechikoro. Hatina kana pekutombotangira nzara yaisuvanhu vanhu vatambura nenzara.
Hakunawo here mamwe masangano anouya achibatsira vanhu munharaunda yenyu?
Iye zvinezvi hakusati kwaita vanhu vati vatanga kubatsira vanhu pakunyaya yechikafu hakunaba. Panyaya yechikoro chaicho vana hakuna, zvese zvinana bhimo hakuna.
Saka parizvino murikurarama.
Parizvino tirikutongorarama vane kuri moma garden iwayo ndakutongorarama nawo. Kango wato wana tuzvipwa wana vatobika chikafu muriwo wakawanda nekuti muriwo anhu tirikurima nemaonyeni nemadomasi asi kwekuzvitengesera hapana. Nomamirira akaita kuno.
Mune vana vangani?
Inini ndine 4-5 vagere pamusha havashandi. Baba vagere pamusha havashandi.
Saka zuva nezuva muri kurarama sei?
Zuva nezuva tinofanira kuti tizvere kazhinji 3 meals pazuva asi hazvisi kukwanisika. Pamwe ukatoona tumafuti vana vari kutakura tumafuti kuenda kuchikoro wotozouya wotipa kumasikati pamwe wotozomaka pamwe kakapu ketea nechimwe chinoita kuti chimwe kakatowadza hupfu kutitowana kurarama wozoona kakadza manheru vatooma kunoku.
Zvii zvingaitwe kuti zvinhu zvigadzirisike ipapapa? Ndisemaonero enyu.
Kuti zvinhu zvigadzirisike tachitokumbira kuti dai hurumende yange yatombokwanisa kutombotipawo kana chikafu chekuti tione kuraramisa vana uye kwekuti mari yachona tiiwane kwekutengeserwo zvatinenge tarimawo zvana muriwo kuti tirime chibage chacho futi zvinoda kuti tiwane mbeu nekutambira mbeu pacho hatina fetilizer yacho hatina mari yekuti titenge fetilizer saka zvinhu zvacho zvinototionera kuti tibude munzara gore negore.
Mati matanga here kugadzirira kuti murime mwaka wegore rino?
Takatotanga vazhinji hatina mombe tinoita zvekuchera makomba zvive kuisa manyowa nekuda kwekuti fetilizer tinenge tisina chibage chacho tirikutodyara chemudura ndochatakatosarurawo pane twakakohwa twacho kana takatosarura chibage chemudura kuti tione kudyara uyacho mari yekuti tiende fetilizer $30 pa 10 kg hatisi kukwanisa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Munemo uyezve vanozikanwa nezita rekuti Eva Gohore vari ivo kwachenda mbuya uko vanoti dzara yakapfunya chisero mudunhu ravo. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichange tichikurukura nemamwe madzimai mune zvavari kutarisana nazvo zuva nezuva munharaunda dzavo.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezveurongwa hwebira rinonzi riri kuda kuitwa kukaribha pakati pevagari vemuZimbabwe nevagari vekuZambia senzira yekuti mvura mudhamu rekaribha isaramba ichidzikira. Muhurukuro yedu tine mumwe mugari wekukaribha uyo ati anoda kungozivikanwa nezita rekuti mukoma Joseph. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 mukoma Joseph.
Makadii zvenyu?
Aiva tiri wapenyu mukoma Joseph. Tinonzwa kuti pane hurongwa.
Hurongwa uyu hwagara huripo kubva kare tichikura muno mukaribha chaimo chaimo tichikura mumaberekero hwedu kukaribha. Vabereki vedu taiziva kuti pagore pega pega taiuya nhengo yehurumende ikuru chaiyo chaiyo yaiya muno mukaribha kuti tikabira hombe vaita bira ravo mangwana kuseni vomuka vokanda makoini mumvura yekaribha then voita zvavanoita voita zvavanoita voita zvavanoita but mazuva ano zvanga zvanyarara but tiri kunzwa kuti vachaita bira rakasangana nezambia nezimbabwe vachiita zvimwe chitezvo.
Chikuru chaiitirwa bira iri changa chiri chei mukoma Joseph?
Chikuru chaitirwa bira iri chanchi chekutenga nyaminyami yagera mumvura muti yaibhilivha nenyaminyami yagera mumvura yekutenda nyaminyami yekuti isaondomose demo rekaribha isakuti mvura yedu isapwe zvakare.
Tinonzwa kuti hurongwa hwamuri kutaura nezvavo kuti huri kuitika mukupera kwesvondo rino ihwohwu ndehwekuti mvura isaramba ichidzikira mudhamu rekaribha. Urongwa ihwohwu munoona huchibatsira here kuti mvura isaramba ichidzikira?
Urongwa ihwohwu unogona kubatsira kana kusabatsira but pari zvino tongotsaya kudzokera kuti nyakare chedu chaiitwa kudhara tomboona kuti zvinobatsira here kana zvibatsire but kuona kwangu nakura kwa neta mnumu karibaka unobatira urongo huu kozi ndio zakai biliva kaya ili tijizi biliva chikipa
asika mkoma Joseph nyanzi zezi mamiru yeku nze ziri kuti kusana ya nchaka naka kwe mvura ndo kwa kwa kuti mvura hii rambe ichi zikira o mudamure kariba
zingave nyanzi za zobati nima zikira hizo mvura ya choka ili muu zikira chaka nyanyisa kudarika zikira kutu ni nyanzi za
mungawa neruziwe rukuti zi cha hizo shinika zichit kwa ipo pa bira reku tenda nyami nyami hiru uruka na reku daiza mvura kuti inai
Pandika mwendo onda kura nisikuwa ikoko. Taiona pairu wa ngoma. Paru wa ngoma paibida njimi ya kasia na siana. Chauroza inoda. Wakuru wa yunga wa ripo. Tunga tawa nima zita wakuru wa yunga wa ripo. Panguwa za chove uru. Mende wa yunga wa ripo. Wai kando mari. Mvurai momo papano zipalongu. Ireland. Taendi wa pasu pasu. Mwakuru. Makuseni. Taiti, vaenda iyo wakuru wakuru, nduwa isika wadeke tira, iso vayi deke tira o.
Saka pachine kujikizana kwa kusimba ere, pakatipe wa gari vedivire kariba, ne wa gari o, ve miri kwa Zambia, wala kwa Zambia?
Niyango ti, za konzele sa kutimvura hii zikile hizi, ndo za kutimvura konzele sa kutibatene za kare, pari zino, viku Zambia, niku Zimbabwe, kusangi takabatana, deni poitu wazi, hila rimote tira, lakabatanza.
Totarisa u mkoma Joseph kudzikira kwa ita mvura u mudamure kariba kune zvakuru kukanganisa u ere muma basa akaita se kubatwa kwehove kuraurwa kwehove
for the meantime hove zirungo batwa as usual matemba rungo batwa as usual singango kanganisa kiti nchokuti maboti acho paano mirira kumahaba mahaba mundo kwa kudzikira mvura awasina mahaba ayikuti maparking areas
Saka matano hapa wari kuzotora kana vasangana na matambudziko iwawo iwo vanobata hova.
Vamwe vacho vazhinji ndio vari kusvika pa stage yekuti vamboita inonzi shutdown.
Imi munorarama osei mukariba imomo?
Mararamiro angu anoita kuno kariba isusu tinosenza zvedu zvemaoko zvekuzviitira. Takakura abereki vedu vachitengesa madhiri, baba vangu vachisinza kumabhoti. Inini Right now ndakuita zvekuzvitiro ndakuveza veza mutsimbo manyami nyami nezvakadaro zvemasculpture.
Muri kuwana vanotenga vakawanda here izvozvo zvamuri kugadzira zvemaoko izvo?
Client yedu for the meantime yakadzikira ende yatizokwira pamberi apa mushure mokunge vemhiri yemakungwa vari kuya kuzoona kudzikira kuita mvura kuti vauye kuzoona kuti chiwere mvura yekudzikira pademo but havasi kutenga vanhu vacho futi varongoyo vachingoona mvura voenda kutenga havachatengwa
aiwa tasvika kumagumo echirongwa chedu uye tinokutendai mukoma Joseph nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana vezimbabwe onekai zvenyu vateereri
aiwa tinokutendai nekuteerera ndimuna mukariba
Manga makateerera kune mumwe mugari wekukariba mukoma Joseph muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC chiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndokusiyai maoko aBlessing Zulu
Aiwa tinotenda zvikuru Jonga sezo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro inawo zvakare bato reMDC rinoti richaenda kudare reparamende kuti rikurudzire kuti vamugabe vanzi vasiye basa sezo vakwegura sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti kutanga svondo rinouya rinenge rotenga gorosi kubva kuvarimi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Kune avo vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi, teererai paindaneti pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube.